matana haya asimatsa kunyaya dzeZimbabwe masanctions haya nekuextendwa kwaari kuita akangura bvirira nokubvirira ringava gore ramaelection kana kuti gore risiri ramaelection. Saka pari zvino pfungwa dzangu ndodzekuti hurumende yaidere yaona kana kuti varutonga vaidere vaona kuti ndapapi chaipo chaipo patinotadza kuwirirana neEuropean Union neAmerica tipagadzirise, nokuti makakatano aya haasi kuzongonzitamuka masanctions abviswa pasina zvacho zvakatarwa kuti ndizvo zvinofanira kunge zvichiitwa kuitira kuti masanctions aya ange achibva, nokuti ari kuvhiringa zvinhu zvakawanda. Tose tinozviziva nharo zvokuti dai abva kana kuti mademonstration anoitwa vanhu achivata kuembasi kana kuenda kuna ana Davos, handisati hangu ndambosongana nopanganzi ndiyo nzira yokuti masanctions anenge akaiswa panyika ange achibviswa. Nzira yokuti masanctions ange achibviswa handifungi kuti vari muhurumende havaizivi.
Dr. Mavaza, pindai tinzwe, munoti nematanho akatorwa neEuropean Union neAmerica pamwe chete nemashoko ataurwa naprofesa Masochi.
America neEurope vagara zvavo vakangotitovedzera miseve, havasi kuda kunzwisisa kana kuti batsira chinangwa chavo achisi chezvavari kutaura. Havana hanya nevana veZimbabwe. Chinangwa chavo ndechekubvisa hurumende yakasarudzwa nevana veZimbabwe. Chinangwa chavo ndechekuenda against zvakaitwa nevana veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kubva vamunangagwa vachipinda muhurumende kune zvizhinji zvakachinja. Majournalisti aakufamba madira ajojina, vanhu vari kungodemonstrata usiku nesikati, hakuna ari kusungwa. Vamunangagwa vari kungotukirirwa nevana vadiki nepwere, hakuna matambudziko. Kuri kutosungwa vanhu vanenge vatopara mhosva zvakaita sana Job Scarlett, vapara mhosva ndo vari kusungwa. Ende havasi kusungwa vasingatongi, vari kusungwa voenda muprocess mumafandira anoita mutemo weZimbabwe. Dambudziko riri kuita profesa Masocha havasi kunzwisa chizvimwe chete, hatina chatakabvibvisa itikakabvisa. Iko zvino ndakabvunza vamasoja kuti masoja ari kunzi ari kudzvinyirira vanhu, akadzvinyirira vanhu papi? Zvakaitika 2018 zvikapfuura, saka masoja apinda papi?
Profesa Masocha, pindai tinzwe.
Saingada kupinda ndepokuti kwanzi hurumende inenge yakaita zvayakaita. Handina kuti haina kunge yakaita zvayakaita, yakaita zvayakaita chaizvo. Asi panyaya dzamasoja dzavari kutaura kuti zvakaitika yanga iri August yai after my election, president Mnangagwa vakaappointa commission, so the Mondlane commission report ikabuda. European Union yakanangana neripoti iyoyo kuti hongu pari zvino masoja angange asingarovi munhu. Tinozviona ko ripoti yacho iyoyo yecommission yakasetwa chii chamakaita? Zvakatotaura minister weforeign affairs kuti waakuda kunangana nokutaudzana navakuru veAmerica. Ndokukura kwatingati ndokwatinoda ikoko kuona muhurumende kuti aiwa ngatitaudzane tiri vanhu, togarisana pasi totaridzana evidence yezvatakaita. Kuti ko izvi zvatakaita hamuzvionivo here kuti zvinokonzera kutibvisira masanctions akati akati? Confrontation to confrontation haina kwainotisvitsa.
Dr. Mavaza, hanzi Moshande Commission nezvimwe zvese zviri kunyunyutwa hapana chati chabuda pachena kuti chagadziriswa, asi hurumende inenge ichingotaura kuita godzera pamuromo.
Zvino masanctions kana achinge awedzera sezvaaitwa izvi, zviri pachena kuti munhu wavari kurwisa haisi kodzero yevana veZimbabwe, asi vari kutouraya vana veZimbabwe. Nguva ino yedepression, nguva ino yenzara, nguva yemari iri kunetsa munyika dzese, mowedzera masanctions kune imwe nyika. Zvinotatirwadza kuti tine hama dzedu dziri kunze dzinotosapota masanctions iwayaya. Saka ngatibatanisa vana veZimbabwe titaure soko one kuti pasi nemasanctions. Hazvitibatsiri.
Ndikubatei muromo, Dr. Mavaza. Ko iwo hurumende yakabatanawo nevana veZimbabwe ichigadzirisa zvacho zviri kunzi zvigadziriswe kuti masanctions acho abviswe?
Hakuna chisina kugadziriswa. Iko zvinezvi tinongori nenyaya iri kunzi ngatigadzirisei panyaya dzekuvhota. We are doing the best ezoso triple C, yaane access kuzvhtv, ine access kuherald, ine access kumapepa ese, imari yavo chete. Zvanopezi kada kuitwa advert inobhadharawo, hakuna kutiwa mahara.